Inyalo ino sirve kwa chaiso nukti mbumbele mtembo tunotara kuti munhu wese ane kodzero yekupuwa yatingati medical treatment kubva kumahospital kana kuti kubva kuna doctor of their choice. Saka apa tikuona kuti dare redzimhosva rakapa mutongo wanga wasinganyatso kupinda neconstitution wakazoedza kuti izvi zvizoitika zvinova zvinhu zvisina kunaka zvachose. Tichiona kuti kumatare edzimhosva ndo kunofanira kutizira vanhu vachipuwawo mutongo unoita kuti upenyu hwavo ureruke.
Asi kavachuchisi vanga vachiti muzvare mubayiwa vaizogona kutiza nekuti mhosva yavakatarisana nayo yakakomba.
Ya, ndizvo zvahazvo zvavanokwanisa kuva vachitaura, but tinoziva kuti pazvinhu zvese zvinoitika matare edzimhosva anofanira kuita pachirungu yachikabvi temper justice with mercy. Apa kuona tichiona zvaitika zvokusvika kucourt vari mumastrecha and vachizoonekwa vane ruoko rwanga rwakaita sezvara rwakaita izvinhu zvaifanira kuonekwawo nematare kuti chii chakakosha upenyu hwavo vamaitivenga kana kuti kuuya kwavo kucourt. Saka inini segwetao rinomirira kodzero dzevanhu zvinhu zvinofanira kuve zvichionekwa zvichiitwawo nematare kuti they should temper justice with mercy. Apa takaona kuti justice zvese nekuhwira munhu dziti zvazvisipo zvakazoonekwa roko zvichidamburwa.
Asi pane matambudziko akaita sei kana vanhu vemunyika vachizoguma voshaya chivimbo nezvinenge zvichiitwa nematare sezvatiri kunzwa zviri kutaurwa nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa?
Ya, chizvinhu zvinokanganisa yatingati kutongwa kwainyika in general, nokuti tinoona kuti pane mapazi akasiyana-siyana panotarisa kuti executive kuti parliament kozoti judiciary. Zvinhu zvinofanira kuva zvichibhalansana pakuona kuti paita inonzi rule of law. Saka kana pakazoita vanhu vanozoshaya especially macitizens anoshaya chivimbo mumacourt, tinozoona kuti panozoita yatinoti chaos pachirungu, pakuti vanhu vese vachazopedzisa vakungotorawo futi mutemo mumaoko avo tichitarisa rimwe divi, kana kuti vanhu vasingasatovimbi zvamuchose zvinenge zvive zvichiitika kumatare edzimhosva, zvinova zvinoitira kuti pasazoite yatingati rule of law kana kuti vanhu vaive nechivimbo mune atingati magovernment structures edu muZimbabwe.